sarudzo idzo dzana dzakakosha zvikuru kwazvo. Asi semanzwira ataita because inyaya ishangobuda, manzwira atiita ndeyekutiwo mapolling officers arikuda kutorwa nezek this time around is about 22% more than the polling officers that they used muna 2013 elections, which is a little bit of a concern because muna 2013 we understand kuti vakashandisa almost about 106,000 polling officers, but iyezvinezvi tiri kunzwa kuti vanenge vari kuda about 130,000 polling officers. Saka tenda kuti tichinzwisisa kuti mapolling stations awedzera here, uyezve kana mapolling stations awedzera, are these the same polling stations akawedzerwa pavanhu pavakaita mabvr registration, kana kuti zeki yaenda yakanogadzira yoga iyo mamwe mapolling stations agara asiri kuzivikanwa.
Takambonzwawo zek mumwedzi wapera uyu wamei vachitaurawo kuti vanenge vanobvumidzwa nemutemo kuwedzera mapolling station iwe mune dzimwe nzvimbo dzavanenge vachiona kuti kwaane uwandu hwevanhu vachavhota.
Izvozvo zvivakandemire zvinotarisirwa kuti zvinoonekwa, nekuti pese pano nyika painofamba more than 4-5 years voting population ine rachiwedzerawo. Asi dambudziro ratiri kuona panapa nderekuti mapolling stations akaannounswa nezek where Zimbabweans went to register, because this election is polling station based. Saka vanhu pavakanoregista kuvhota vakanoregista pamapolling stations akanga ataurwa nezek, asi mushure mekunge vanhu vapedza kuregista zek inonziyo yakaannounsa maybe more than 110 more polling stations dzavakacreata. Saka tichitaura kuti tichiziva kuti dzakacreatwa idzi vanhu vapedza kuregista ndanani vakarejistwa pamapolling stations iwawo 110 akazocreatwa after voter registration yacho yadarika kudhara. Saka ipapo ndopane dambudziko, ende izvi takuona kuti pane huge increase on polling officers as well. Tiri kuona kuti panapa panenge pane soro dzirikutotambwa panapa takatarisa.
Saka zvii zvamungakurudzira kuti vari kupinda musarudzo vange vachiita, kana imi semuongorori wezvematongerwo enyika musina kugutsikana nazvo?
Tinokurudzira kuti vemapato vose anopikisana nezanupf vaende pamberi vaburise nyaya idzi, whether in the form of my major campaigns, whether mamarch yakaitwa nemgcia vachidimanda tuda kuona maelectoral reforms. Mamarch aya they should not stop, especially now as the day draws closer. We need to see more of those, and we need to tell the whole world the true story of what's happening. Nekuti vanhu pavanopinda mugwagwa patai vachimachaka, zvinoita amplify dambudziko ratiri kuona isu semacitizens. Zvadaro zvichiitirawo kuti mbongorori dzose dzemaelections dzirikuda kuuya kuzimbabwe vatange kuona kubvira kune nhumwa dzatinadzo idzi. Tisatamirira kuda kutiuzwa kuti vanhu vari kurohwa here, asi vagari vaziva kuti mapolling stations akatowedzerwa kudarika akarejistwa kudhara nezeki. Vakanocreata voga mamwe mapolling stations, ende mapolling stations aya hatizoti achange ari kupi, nokuti hakuna munhu wemuzimbabwe ane voter slip ine mapolling stations akazowedzerwa after vanhu vapedza kurejista. Saka what was the purpose of installing those new polling stations, and who is going to go there to vote when all of us mabvr slips edu they do not mention those polling stations? Saka pane dambudziko, vakandamire dambudziko hombe kwazvo, ende tokurudzira kuti mazimbabweans tisamire tisakotsire, asi tirambe takatopuresa.
Asi kavasande zeki iri kuti kuwedzerawo mapolling station kunorerutsa mafambiro esarudzo, nekuti vanhu vanenge vasisaungana zvaakuita kuti zvikasike.
Izvozvo vakandemire ndozvaifanira kunge zvakaitwa zeki isati yaenda kunodza vanhu kuti vaende kunoita register on a polling station based voter registration. Munhu wose akanorejista kuvhota slip yake yakanyorwa polling station yaachaenda unovhotera. Handiti munopanzwisa ipapo vakandemire? Saka dambudziro ratakuona nderekuti kana mapolling stations akanga ari 200 for example, vanhu wonzi muyo munhu wese uneka slipi kako kakanyorwa kunzi nyamatikiti school ndo pauri kunovhotera. Handizi kana pabungwe secondary school pakanga pasina kubvira paannounswa polling station, zeki akazocreata polling station iyo, ndiani munhu ane voter registration slip achaenda kupolling station yacreatwa after the BVR system yapedza kuda rejista? Pane nyaya hombe kwazvo ipapapo yatofanira kuti semazimbabweans we need to demand first of all the list of those polling stations to be released. All those additional polling stations need to be published and they need to be closed, and there is no polling officer who is supposed to go to those polling stations. Nekuti hakuna vanhu vakarejista kuvhota ikoko.